manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 6 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende inodoma komiti ine nhengo 13 ichange ichitungamirwa nevanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupurai togarepi, iyo ichaongorora nekunzvera gwaro rekutanga rekutarwa kwematunhu richashandiswa musarudzo kana kuti preliminary delimitation report. Mhuri dzinokwana 35 dzaishanda papurazi reMupamba kuMwenezi mudunhu reMasvingo dzakasara dzisisina pekugara mushure mekutorwa kwepurazi iri nevamwe varume vanofungidzirwa kunzi inhengo dzebato rezano PF. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ronyorera gurukota rezvevashandi nemabasa vaPaul Mavhima tsamba yekukurudzira kuti paitwe musangano weNational Joint Negotiating Council. Ii ndiyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Paramende nhasi yadoma komiti ine nhengo 13 ichaongorora nekunzvera gwaro rekutanga rekutarwa kwemiganho yematunhu ichashandiswa musarudzo kana kuti preliminary delimitation report, uye komiti iyi iyo change ichitungamirwa nevanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupurai togarepi ichatura gwaro rayo kuparamende musi wa13 mwedzi uno. Vakafanobata chigaro chemutauriri wedare reNational Assembly Dr. Tatenda Mavetera vazivisa kuti Committee Standing Rules and Orders yadoma nhengo idzi kubva kumapato ose ari muparamende mushure mekunge gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vatura gwaro repreliminary delimitation report kumatare eNational Assembly neSenate. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzinosanganisira Senator Tsitsi Muzenda, vaKenneth Musani, Amai Chido Madiwa nava Dexter Nduna vabva kubato rezano PF, vaDouglas Monzora nava David Tekeshe vabva kuMDC, nava Anele Ndebele nava Prince Dubeko Sivanda vabva kuCitizens Coalition for Change. Zvichitevera kuturwa kwegwaro iri mudare nhasi, vatogarepi vabva vakumbira dare iri kuti riumbe komiti iyi kuti inzvere gwaro iri risati razeiwa nenhengo dzese dzematare eNational Assembly musi wa17 na18 mwedzi uno. Izvi zvatambirwa nenhengo dzese dzeparamende asi dzati dzanga dzisiri kufara kuti gwaro radzatumirwa padande mutande ranga risina zvinhu zvakakwana. Nhengo kubva kumapato anopikisa dzati dzinodawo gwaro revavhoti rakashandiswa kutara miganhu pamwe negwaro rezvakabuda mukuverengwa kwevanhu recensus kuti dzikwanise kunzwisisa kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazvifambisa sei payakatara miganhu yematunhu ekuvhotesa. Asi Dr. Mavetera vati izvi ndizvo zvinofanira kubuda pachazei wagwaro iri musi wa17 na18 mwedzi uno. Zvichakadai vachitaura mushure memusangano waitwa muparamende nhasi, vanokokera nhengo dzeMDC muparamende vaDeputy Tekeshe vati vanofara kuva nhengo yekomiti ichanzvera gwaro iri risati razeiwa mumatare eNational Assembly neSenate. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatenda ibiti vaudza Studio 7 kuti vatambira gwaro raturwa nhasi iri uye vave kuriongorora vasati vazivisa pavamire sebato. Pavabvunzwa vabiti kuti vachaita sei sebato kana vasina kufara negwaro iri, ivo vati havasi kuda kusvika ikoko vasati vaongorora gwaro iri. Imwe nhengo yeadhoc komiti iyi vaDexter Nduna vezano PF Vauza Studio 7 kuti vafara chose kuve nhengo yekomiti ichaongorora kuti gwaro iri roshandiswa musarudzo dzegore rino here kana kuti kwete. Vanoti vachaongororawo kuti mutemo wakatevedzwa here apo Zimbabwe Electoral Commission yakagadzira gwaro iri. Komiti yavatogare pii ichatura gwaro rayo kuparamende musi wa 13 mwedzi uno uye matare eNational Assembly neSenate achaziya gwaro iri musi wa 17 na18 mwedzi uno. Paramende ichizotumira zvinenge zvabuda muhurukuro dzayo kumutungamiri wenyika musi wa 19 avo vanofanira kuzozvisvitsa kuZEC. Pasi pemutemo wenyika, ZEC inosungirwa kuti inge yatambira nekunzvera zvese izvi isati yaburitsa gwaro rayo rekupedzisira kana kuti final delimitation report musi wa 28 mwedzi uno. Kana izvi zvikatadza kuitika kana kuti mapato ezvematongerwo enyika akaramba gwaro reZEC iri, zvinenge zvave kureva kuti miganho yakashandiswa musarudzo dza2018 ndiyo ichashandiswa zvakare musarudzo dzegore rino. Miganho inoshandiswa pasarudzo inotarwa mushure memakore gumi ega ega zvichitevera kuverengwa kwevanhu munyika kana kuti National Census. Gwaro repreliminary delimitation report rinoratidza kuti dunhu reHarare rave nematunhu kana kuti maconstituents 30 uyewo hapasisina matunhu akaita seWarren Park neKambuzuma. Harare yave nematunhu matsva anoti Hunyani, Churu, Budiriro North neSouth, kwozotiwo Epworth North neSouth. Masvingo yaramba ine matunhu ayo 26 kunyange hazvo pasisina matunhu akaita seGutu South. Zvimwe zvikuru zvabuda mugwaro rekutarwa kwematunhu iri ndezvekuti hapana munhu achabviswa panzvimbo yake yekuvhotera kunyange hazvo miganho yedunhu rake ichinge yashanduka. Mhuri dzinokwana 35 dzaishanda papurazi remupapa kuMwenezi mudunhu reMasvingo dzakasara dzisisina pekugara mushure mekutorwa kwepurazi iri nevamwe varume vanofungidzirwa kuti inhengo dzebato reZANU-PF. Purazi iri raive remhuri yechichena yaishandirwa nemhuri idzi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Dzavai kugara pamhene mushure mekunge varungu vadzaishandira vaShane Worth nemudzimai wavo amai Denise Worth vakabviswa papurazi ravo nenzimbe musi wa31 December gore rapera. Mhuri yavaWorth pamwe nevashandi vayo vakabudiswa papurazi apa mushure mekunge vasutswa magwaro ekuvabvisa aibva kudare redzimhosva mushure mekugoverwa patsa kwepurazi ravo richipuwa vaWebster Cuthbert Muzara navaEmmanuel Mantipa Chiguba avo vanonzi inhengo dzakasimba dzemusangano unotonga weZANU-PF. Achitaura neStudio 7 vaWorth vanoti purazi ravo iri vakaripuwa mugore ra1989 semudyandigere nekambani yeshuga yeTriangle shure mekuishandira kwemakore gumi. Vanoti vanorwadziwa zvikuru kurasikirwa nepurazi ravo rine mahekta 40 iro ravakavandudza kwemakore 33.
Ndiwo mudyandigere wangu. Ndakagara papurazi pangu kwemakore 32. Ndikashandisa 140,000 ndichigadzira purazi kuita manevedziro nedzimba dzekuchengetera fertilizer nemishonga pamwe neimwe mari yakawanda. Saka rungoto rwaharo pasina kana sendi hazvisi fair.
VaWorth avo vakazvarwa pachipatara cheMasvingo General Hospital mugore ra1957 munguva yeRhodesia vanoti vakazoshandisa mari dzinopfuura zviuru mazana masere zvemadhora emari yekuAmerica kuvandudza purazi iri vachirima nzimbe dzekutengesera kambani yeTongat Hullets iyo inogaya shuga. Kutorwa kwepurazi iri kwakasiyawo vashandi vavo nemhuri dzavo vasina kwekuenda sezvo vamwe vakange vatopuhwa pekuvakira misha yavo imomo. Vazhinji vakaita savatatenda mufundisi vanoti vari kugara pamhene apo vakatarisana nedambudziko rekunayiwa nemvura iyo iriko mazuva ano midziyo yavo ichiparara.
Mari yekurarama shupa hatatozviringirwa upenyu zvekuti tange tutongo tambudzika zvekuti handizivi ticharara masei maybe tichatongozotangawo kutongorukawo kana mhasa some sort of ngozi tiwane ngo ngozi sida maybe akaiba
vamwe vakaita savatemba nguve vanoti vari kututsumwa zvikuru nekuti havana kumwe kwavachawana mabasa nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vashandi ava vanoti vana vavo vazhinji vakasikirwa nedzidzo nekuti murungu wavo aivabhadharira chikoro semutendo wekushandirwa zvakanaka. Vachitaurawo neStudio 7 amai Denis Worth vanoti chinovashamisa ndechekuti vakavabvisa papurazi ravo vakauya vachitora nzimbe dzasvika dzakange dzava kutoda kutonotengeswa kuti dzigaiwe kuitwa shuga. Vakati ivo mukuru webazi rezveminda mudunhu remwenezi vaBoas Vurirai vakatsikatsika kuti sei vakatorera zvizvarwa zvenyika purazi ravakapuwa semudyandigere nekambani yavaishandira. Asi vaVurirai vati havazivi nezvenyaya iyi uye nezvemhuri yekwaWorth. Apowo mukuru webazi iri mudunhu remasvingo amai Chereti Mumera vati havana chekutaura panyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rebazi rinoona nezveminda nekurimwa munyika Dr. Inchas Masuka sezvo nhara yavo yanga isingapindi. Studio 7 yatadza zvekubata vamuzara navachiguba kuti tinzwe divi ravo. Ukuwo sachigaro webato rezanupf masvingo varobson mavhenyengwa vati bato ravo hatitauri nezvenyaya dzeminda idzo dzavati zvinoitwa nebazi rehurumende rinoona nezvekurimwa nekugoverwa patsva kweminda. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ranyorera gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima tsamba yekukurudzira kuti paitwe musangano weNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC wechimbi chimbi wekuzeya miworo yevashandi mugore rino ra2023. Mutsamba yaro kugurukota, sangano iri rinoti semaonero aro musangano uyu watononoka zvakanyanya sezvo vashandi vaine tarisiro iri pamutemo yekuti mihoro yavo inenge yakamira sei mwedzi wandira uno usati wapera kuitira kuti vazive marongero avangaite. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoenderera mberi richiti musangano uyu wakakoshawo zvikuru kuitira kuunza kugadzikana mumabasa nekutara mihoro inoraramisa vashandi vehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa.
Tanyorera kuhurumende tichiti tisangane sekuwirirana kwatakaita nehurumende kubva mugore rapera kuti tichasangana tichitaura nezvemasalaries evashandi kamujanuary 2023. So tiri kutarisira kuti hurumende itidane tiinde tinogara patebho tichitaura kuti tionesane kuti our 2023 demands takasubmita kuparliament tikadzisubmita kugovernment as of December 2022.
Chii chikuru chaita kuti mushevedzere musangano uyu?
Zvikuru zvapa kuti tidainzire musangano uyu ndezvekuti tiri kuona hurumende yedu kuti iri kungochinja magopost. Like izvezvi tine ishu yemuvana vevarayiridzi vakanzi vanofanira kubhadharirwa maschool fees kubva gore rapera takupinda muna 2023. Varayiridzi vabhadharirwa maschool fees as of December 2022 they are less than 10,000. So zvinhu zviri kutishungurudza kuti hurumende zvinhu zvainenge yakataura inoti kunzwa zvinzi kune free education kuti vangakwanisa kuita free education ivo vachitadza kubhadhara mari yevana vevarayiridzi. So ndozvimwe zvezvimwe nenyaya yemasalaries kuti masalaries edu tikuda kungomati adzokere paanga ari muhoro watanga tichitambira muna October 2018 inova iyo 540.
Saka munotarisira kuti musangano uyu ungaitwa zvarini vachinosengwa?
Tiri kutarisira kuti zvinhu zvese zvikafamba negwara musangano uyu uchaitwa next week nemamiriro akaita zvinhu zvino hazvina kumira mushe. Varayiridzi vari kuvhura zvikoro, vari kuchema mari dzemabhazi. So tiri kutarisira kuti musangano uyu uitwe svondo rinouya.
Koga na msangano yu ukasa budirira kuitwa iro shondo ruku ya ramuru kutarisira iri. Matano hapa amuno zotora.
Kana msangano uyu ukasa itika, urumende ta inyorera ikasa responda kwa iri. Tinenge ta kunyorazwe, tichiva zivisa kuti vashandi, aja zinge vasa kwanza kuenda kumabasa. Whilst tichiva pa notice, yekuti tinozo unge ta kuenda kustrike. But tikaona urumende sina kusangana nesu next vikiri rukuya tichava nyorera tsamba tichivaudza kuti vashandi vaomerwa vachakwanisa kuenda kumabasa vanenge vakwanisa kuenda kumabasa vane zenge vachienda hawo but vanenge vasina kukwanisa hapana hurumende paino zokwanisa kunge ichivamanikidza kuti vaende kumabasa because tichazenge tavanyorera kuti vashandi vava yatingati muzvirungiyo incapacitated kuti havasi kukwanisa kuenda kumabasa saka hurumende ikasatidana pa kuti titsanangurani pa table tine zenge takuvanyorera kuti vashandi vehurumende vese vari incapacitated.
Vanga vari murongi wemisangano musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachaosi chinosengwa vari parunare muHarare nestudio 7. Tabatawo muzvinafundo Paul Mavhima avanoti musangano weNJNC unotarisirwa kuitwa mukati memwedzi mitatu yekutanga kwegore rino sezvakawiriranwa pamusangano wekupedzisira wakaitwa pakati pevamiriri vevashandi nevamiriri vehurumende.
Vakande mbiri. Musangano weNJNC pawakapedzisira kusangana vakabvumirana kuti mumwedzi mitatu yekutanga kwegore ra 2023 vachagara pasi zvakare kuti vaite hurukuro dzekuona kuti tiri papi panyaya dzemaconditions of service ema civil servants. Iyoyo inyaya inogara iripo ichiitika. Saka kunyorwa kwegwaro ramuri kutaura iri kunyorwa kwaraitwa asi chibvumirano changa chagara chiripo chekuti vanhu vachasangana first quarter ye 2023. Saka hapana chitsa.
Hurumende iri kumira upapi panyaya yekuti inge ichigadzirisa mashandiro evashandi vayo.
Munofanira kuziva kuti hurumende yagara yakazvipira kuti pagare pachiongororwa pachiitwa mareviews maconditions of service ema civil servants. Naizvozvo NJNC inowanzosangana kamwe chete pakota rega rega regore. Saka izvo zvichaitika. Chisati chavepo ndechekuti izuva ripi what date ichaitika musangano iwoyo. Munoona kuti tiri pakutangisisa kwegore. Vamwe vacho vanofanira kupinda musangano iyoyo vanenge vasati vadzoka kumazororo. Saka izvo ndinoona zvichizotadziriswa zvichida pakupera kwemwedzi uno kana kuti tichipinda mumwedzi wechipiri wegore ra 2023.
Vanga vari gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare nestudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nasi chishano 6 ndira 2023 Izuva rasvitsa gore repiri rekurwiswa kwemuzinda weUS Capitol muWashington DC muAmerica, apo chikwata chevatsigiri vevaive mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump chakanga chakatsamwa chakaedza kumisa kupasiswa kwezvakanga zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2020. Chikwata chenhengo dzedare reCongress dzinobva kumapato ose chaungana nhasi pamukova vechivakwa cheCongress wakatarisa kumabvazuva senzira yekurangarira mapurisa akarasikirwa neupenyu hwavo kana vakakuvara kubudikidza nekurwiswa uku. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachacherechedza zuva iri vari kumuzinda weWhite House, uko vachagamuchidza menduru yePresidential Citizens Medal kune vanhu gumi nevaviri vanonzi nemumwe mushandi wepamuzinda weWhite House vakazvipira kudzivirira utongo hwerubutsa ruzhinji. Vamwe varimi vaimborima chibage vave kurima zvirimwa zvemumapindu vachitibage, fodya nedonje hazvichabhadhari senguva yakare. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti zvirimwa zvakaita sechibage, fodya nedonje hazvichabhadhara zvakanaka sezvo zvikwanisiro zvakaita sembeu nefertilizer zvava kudhura uye mitengo yazvo inotarwa nehurumende dzimwe nguva ichinge iri pasi pane yavanotarisira. Vakawanda vanoti vave kurima zvimwe zvirimwa zvakaita semacabbage, muriwo, madomasi, tsangamidzi, garlic, turmeric, mabanana, maranjisi nezvimwe, vachiti izvi zvinovapa mari yakawanda panzvimbo diki yavanenge varima zvichienzaniswa nepavanorima chibage kana donje. Mumwe ari kufara kuti ave kuwana mari kudarika kare apo airima chibage ndiva Enias Maroto, avo vave kurima macabbage nemadomasi kwazvimba. VaMaroto vanoti vaipedzera simba ravo pasina sezvo mari yaitengwa nayo chibage neGrain Marketing Board kana kuti GMB yainge iri shoma zvekuti vaitadza kutenga zvikwanisiro zvekuti vadzokere mumunda mwaka waitevera.
Tapedza simba redu pasina chataiwana isu. Tagara tichingopiwa mbeu nefertilizer kuGMB.
VaMaroto avo vave kungorima chibage chehupu chete vanoti upenyu hwavo hwashanduka kubva pavakatanga kurima macabbage nemadomasi.
Asi mazuva ano patakatanga kurima macabbage nematomatoes zvinzvangumani zvakufamba zvakanaka. Nekuti ndave kukwanisa kubhadhara mari yavana yechikoro.
Izvi ndizvo zvakaitikawo kuna vaMike Ngwaru avo vairima fodya kumangura. VaNgwaru vanoti fodya yekupe zororo vachiti paunopedza kutengesa unenge wave kufanira kutanga kudyara nhondo yefodya yekuzotimbikira.
Chakapira fodya ndechekuti haikupe zororo unenge uri mumunda asi pasina chaunowana chine musoro apo unenge uchichembera.
Mumwe mudzimai akawana mari inosvika mazana manomwe pagariki raakarima mubindu kumhondorongezi kupera kwegore rapera, amai Roger Stole vanoti zvakavapa tariro yekuti vanokwanisa kutenga mombe dzavo gore rino.
Ndandafunga kuti ndatenga chimhuru tigorega kuramba ndongoitisa maricho ndatenga chimombe utakati inini chango chingava chimwe ndoona vamwe wokubatanidza nayeka zvofamba ndopane chishuwo.
Kurega kurima chibage kwevamwe varimi kwakabudawo pamusangano wakaitwa nezuro kuhurungwe pamunda wavafidelisi muchenje apo pakashanya gurukota rezvekurima vaEnshias Masuka. Vachitsanangura uwandu hwechibage chadyarwa pari zvino mudunhu reMashonaland and West, mukuru anoona nezvekurima mudunhu iri amai Siena Makaza vakati nzvimbo inosvika mahekta zana rezviuru nemakumi mana nezvisere chete kana kuti 148,000 kubva pamahekta mazana matatu ezviuru ane makumi matanhatu kana kuti 360 ari kutarisirwa, zvichireva kuti zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% chete kubva muzana ndiyo yadyarwa chibage.
As of 31st December, we had planted only 40% of our target, 148,000 hectares, and mostly because of my challenges. But we are expecting kuti target noi richa.
Amai Makaza vanofunga kuti kuwedzerwa kwakaitwa mari ichatengwa tani yechibage kusvika pamadhora mazana matatu nemakumi maviri emari yekuAmerica kuchaita kuti varimi vadzokere mukurima chibage zvakare.
And also because of the lucrative prices akazo announced, most farmers vakuti vakudzokera kunorima chibage.
Pataka bunza kana urumende ine urunga wevarimi vemumapindu gurukota rezvekurima vamasuka vakati urumende ichayamura vagari mamiriyoni matatu nemuriwo yekusima mumapindu uye urumende ichachera mabhoho zviuru makumi matatu nezvishanu kana kuti 35,000 pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chinonzi Presidential Rural Development Program.
Tirikupa chotinoti vegetable combo kumunhu oga oga 3 million households. Zvino takatanga chirongwa chinonzi Presidential Rural Development Program chekuti tirikisa bhoho muraini roga roga mabhoho 35,000 maraini 35,000 tobva taisa garden yokuti vanhu vakwanisa kuita muriwo, muriwo wokudya, muriwo wokutengesa. Tirikuita mafruit trees, tirikupa mapotato vines. Saka horticulture iri panyaya chaizvo yokuti rural development.
Nyanzvi dzekurima dzinoti hurumende inofanirwa kuita kuti zvikwanisiro zvekurima zvakaita sembeu nefetereza zvowanike nemutengo wakaderera uye kuregedza vamwe kuti vatenge chibage kuvarimi zvinoita kuti mutengo wechibage ukwire zvinofadza murimi. Pari zvino Grain Marketing Board ndiyo chete ine mvumo yekutenga chibage kubva kuvarimi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino nhasi tine hurukuro yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi wemusambo wesungura Romeo Gasa.
Magadi watere, kutara mtu ni Romeo Gasa, simbi hombe, ndakabire kewa kwa mchoko, ngura 1987, ndakwa ndakabire kewa, ndakurira shikari koko, ndakwa mrewa, ndakazo makara uchinoi, kwa zonda maharari.
Zema gitari izi, makashu tangari nizi, mkwa maharomi.
Masara kuimba, nikangoti ndakabire kewa, kuimba. Mabu wangu waiva mimbi, wanu nzwe kisatasa, waimba nishikwala cha Enzi Pride Generation. So waiva ni magitari kumba. So ndakazvira kuti gospel album tichikoro kurira 2000 hata ndimudiki zvakanyanya asi ndingango ndipo ndakatangira kuzvapinda minyasi
mumhanzi yenyu iri kutambirwa sei muchaonga umba
aiwa chandonyenya kudauti mashow music yangu iri kutambirwa zvakanyanya nekubva tichitanga ndangosapota. It's not easy to meet a mashows or a stop in the Zara. You don't know how to bother a man. You don't know how to read an idea. And what's it?
Matambu tzikuwa munu oru kisana na wande api?
My challenge is to meet a sumedoka wande. Like, for example, you need me level and hour. You can and the younger that in Congo shall my instruments. It didn't die in the day. But Bend Rakura, which is a challenge to one of the Dahura, my own Bendy Roro. The more you grow, that's the more Bendy grows. Was our security ever gate, the artist in Bayo, was on Ungashwanda. My instruments are now out of Kuriwa. It's more crowded than Jumboan. The one quality is the dark one of Kuri. Saka ningwa unoda mari yesauzi zvinoda mari yakawanda kuburitsa chinjaruda chachacho
vanoda kukubata ivo vanokuwana ikupi
ino ndo ndibata ndinobatika pa Instagram Romeo Gasa ne Facebook page yanzi yo Romeo Gasa ende tsamalembe ndinoda nyokumbira kuti vanhu vafollowe vazive zviri kuitika mubhendi rangu vazive zviri kuitika na Romeo Gasa nipa Twitter Romeo Gasa. Then my WhatsApp number is 0771-100-228.
Mashoko, I'm not sure what to give you.
Mashoko, I'm not sure what to give you. I'm going to support you. I'm going to say that Nungo Kuzo, I'm going to say Romeo Gasa. Yes, I'm going to say
Chichipai kamwechete kamunoda kubudana kumudariro nasi.
Ya, inikamboka ndoda kubudana kumudariro kanonzi kokeresia. Kandotura pauba mrangule test kanonzi foni ya baba imiripi.
Nzwisa kubva kuna Romeo Gasa yekambo keresia. Tava tashuka kuma gume chirongwa chedu. Asimusa kanganwa nasi pa live talk utiruku kurukura. Nezi gwaru re preliminary delimitation report. Anukuwe ni kaine mufaro. Ndini junga kande miri. Ndrimu Washington DC. Ndi kusia mina Praxidis Jeremiah.
Soku izika tisenda baku vi.